Very good evening to you, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at Voice of America on Tuesday, the 6th of February, 2018. I'm your host, Mike Ove.
And I'm Evans Zininga.
Tonight, on Live Talk, The Connection, we're talking about the BVR mop-up exercise that is ending on Thursday, the 8th of February, 2018.
To join us in the discussion, please phone us directly on 001-202-619-2077 and we will call you back.
Well, folks, that's right, 001-202-619-2077. That's the number to call. We're also streaming live on the internet at voazimbabwe.com, voandebele.com, and voashana.com, and on our three Facebook pages, voandebele, voashana, and Studio 7, VOA. So don't miss it. Join us. Let's get chatting, folks. Yes, folks. We are back. You are back. Me and my partner here, my partner in crime, Evan Zininga. We are back one more time. It's been a minute. Tonight, as I said earlier on, we are talking about the BVR mop-up exercise. And, of course, we're going to be touching on several different issues that are in relations to the BVR exercise that's occurring. One of them, of course, being the biggest issue right now, the hottest issue in Zimbabwe, voter intimidation. There has been so many allegations going on of ZANU-PF youths, ZANU-PF individuals, people related to the party ZANU-PF going around. Which, boss, tipe yoka, mazitane ma number yenu, tuonochi. So that kanayangwe elections hanzi vanenge akuzoti muri kuvotirani. So madoda ngenani kuhlelo lamhlanje kuhlelo The Connection okhuluma ngo Mike Hove umsakazi wase Studio 7. Today indaba esiyithintayo indaba e BVR mop-up exercise uhlelo lwe Zimbabwe Electoral Commission. Lamhlanje we want to hear ukuthi hi, one, sokulabantu abangaki asebebhalisile, two, who else is left, madoda? Senibhalisile na, nifuna ukuzwa kini. Ngenani kuhlelo, madoda. Today is your chance. Enye indaba esizithinta, indaba le voter intimidation. Ukuthi abantu sebebhalisile and then abantu who are supposedly linked to ibandla elibusayo iZANU PF are coming becela ama slips befuna ukwazi ukuthi nxa isikhathi sekhetho sesifikile usuqedule uvota bona they'll know ukuthi usuvota lubani. So madoda, ngenani kuhlelo, if you've been intimidated, please uhlelo lwenu. Hello, labasa kulayo. Okhulumayo ngu Mike Hove. Evans.
Mike.
Skip on.
Good to see you.
What's up?
Hayi, ngi-right.
Yes. Khuluma ngena kuhlelo ndoda.
So, muri eZimbabwe tauya nechirongwa chiri kuda kuti timbokurukura nezviri kuitika kumusha tichitarisa kuti mazuva aswedera akutopera ekuti vasati vanyoresa vaende kunonyoresa zviri kupera muswe china guys kwatara mazuva maviri chete saka kana manga musati ma register chipitipiti mhanya imuende munonyoresa kuti mugoverengwa musarudzo dziri kuuya uye kune zvakawanda zvanga zvichiitika mumazuva apfuura aya vamwe vachitaura kuti kwavari kumatunhu akasiyana siyana vari kurohwa zvanzi zvatotanga vamwe vari kuti hanzi short sleeve long sleeve ya 2008 inenge yakuda kudzoka zvakare vamwe vari kuti aiwa kwavari kwakati nyararei hatisati tanzwa zvizhinji asi tinoda kuti tinzwe kwamuri chirongwa ndechenyu ndimi varidzi venyaya kwamuriwo kwakadii tikurukure tinzwe kuti zviri kumbofambawo sei Mike.
So Evans.
Yes, sir.
Keep on, wish up.
I'm right, ndoda. Wakanyo resa kufote.
Ah, wena matot. La usufana labeza. Usufuna maslipsa. No, but Evans, so earlier on, Pachurongwa, right. Let's talk. Ngachukurukure wambo. Chara ni wano. Chitara ni nyaye yeje voter registration. Uyeje. Nyaye yeje voter intimidation. Wangwa chitiko.
Nyaya mpiri za nyanyo uda mye mwendeze kuti vechitike. Avas kunyazo nskwisisa kuti zvavari kunze ndai munonyoresa kuvota
kureva
kuti kudii chechipiri vari kutiwo zvakare mafambiro nyaya dzemari maendero vamwe vazhinji vari kunze kwenyika vakatiza nzara kudzoka kuzonyoresa vodzokera kujoni
one more time vodzoka
vozonyovota vari kuti zvinogona kunetsa netsa futi uyewo vari kutiwo mumamisha umumumu zvatanga chibhubhubhu icho chichi chekunzi iwe ndiwani wabuda mumba mani tionei pamakanyoresa makanyoresa kuti kudi zvichiita sezvinenge zvakuchichidzirwa vanhu kuti musarudzo munge ameno kuzizu kuda kuiti.
So, uyazi into ekakatikile Evans that I was trying to understand.
Right.
Abo ntanga, do they understand ukuthi lapha they are just registering to vote? Hachi ukuthi sebe voted. Do they know that?
I don't know, man. Ndambo bvunza ukule stoku.
Bona basi.
Makuseni, ndichi. I think vanhu vaviri vatatu vatataura nayo. Ndambo bvunza kuti vari kunzwisisa here vechidiki kuti nyaya yekuvota. Do they really understand kuti zviri kurevei ndaona sekuti vazhinji vachona vari kungota ndikoko tiri kungoendawo
hanzi tine our first guest
all right
the MVP himself weZimbabwe yadzok
right
va Victor Chimuti vachimuti zviri kufamba here mukoma
makadiko
aiwa tiri kufara mukoma uri muriraiter
tiri nani tinofarawo nekuti pinza pachirongwa
aiwa tototendai mimi mukoma. Saka mkomba nyaya iripo nhasi tichaya nezve PVR mop-up exercise iri kuitika. Ndozvo kuti mimi you are one of the members here Zimbabwe yadzoka. I believe kuti you are actually the founder and this.
Ndizvo.
Right. Saka mkomba chitiudza yoka nyaya ye voter intimidation iri kufamba sei ku Zimbabwe.
Inyaya ichokwadi kuti tiri kuwana mareports intimidation ne violence kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Zimbabwe yadzoka tiri sangano sezvamunoziva tinoshanda pa grassroots chaipo at level. Uyewo tinoshandisa madande mutande kuti information ikurumidze kumhanya nekusvika munzvimbo. Saka tine ma WhatsApp groups atinawo anomirira province rega rega. Imomo ndo mune mine ma provincial representatives zedu ma district representatives nema ward representatives. Saka zvinokurumidza kuti chinenge chaitika mu ward mao kana mu district mao chinobva chango svika kwatiri zivisa veruzhinji. Saka zvinhu zviri kuitika kunyanya kumasvingo masvingo ndo kuno kwatinowana ma reports akawanda zvakanyanya. Tikatarisa Zaka Central ndo kwakabva imwe report yekuti vanhu vanomanikidzwa kana kumbunyikidzwa kutorerwa manhamba maserial number epama registration slips avo. Vaya vanenge vashinga kana kuti vanoziva kuti mutemo hautendere izvozvo voramba nenhamba idzodzo vanobva vashayiswa zvipiwa kana zvigoverwa zviya zvavanofanirwa kupiwa pachena zvakaita sembeu mafertilizer kana chikafu chekudya ichi. Saka zvinoita kuti vakawanda nekushaya kuri munyika vambunyikidzwe kuzongoendesa nhamba idzodzo dzavasingazive kuti dzichashandiswei kana kuti dziri kutorerwei. Theniwo of course kana iri violence wo I think last this week manga kwanga kuine this high profile case ya Mai Mujuru wakatakwa ku Glenora. I think zviri pachena kuti violence iri kuitika kunzvimbo dzakawanda. Nezuro takanzwa zveimwe mhirizhonga yakanzi yakaitika kuRushinga. Saka tinenge tichingonzwa kumhirizhonga idzine dzichiitika kunyanya kwazvo. Vezanu PF ndo vanenge vachinzi ndo vari kuita ma perpetrators vachinyanyoitira ma opposition parties zvisinei nekuti ndewe battle rip MDC here PDP kana kuti NPP.
Saka chimbotiudzaiwo kwa vachimutu kuti mapato ari kuitei kuti so that they prevent zviri kuitika kana vakutaura nezvemhirizhonga uyezve voter intimidation iri kuitika.
I think ndopinda zvangu kuti pamapato ema ndichataura kuti mapato anopikisa zviwo zvaari kuita izvozvo asi chakanyanya kukosha I think leadership inyowani yatina kana kuti utungamiri hwatinahwo hwamunangagwa. Ndo panofanirwa kuti mashoko avanotaura kurujekerere zviwe zvinhu zvinoonekwa zvichiitika paground. Chatiri kuona chakanyanya ndechekuti vamunangagwa vari kutaura mashoko akanaka kwazvo kumameetings kwavanenge vari kunze kwenyika kana muZimbabwe. Asi toona paground pachiitika zvisiri izvo. Inge zve example ndoye kuti for example zvetarapi nezveki chaidzo dzakanyorawo izvo nyadzo kuti mavota slips aya hafano kunga achitorwa asi tinongonzwa zuva nezuva kuti ari kudi ari kutorwa saka panowane kupesana kwemashoko anotaurwa ne action inoitika zvinova izvo zvinhu zvino zvinotishungurudza nekuti zvinenge zvichipa administration iripo kana kuti hurumende itsva chiono chakanaka kune nyika dzekunze asi vasingaiti zvavanenge vachitaura saka kurudziro yatinayo pane paflyer redu ratinofamba tichisiya mumaruva muvanhu nderekuti vamunangagwa ngava tizvavanotaura zvobva zvaita izvo zvatinoona zvichidi zvichiitika asiwo kubvunza kupindura mubvunzo wenyu wekuti mapato anopikisa anoitei toziva kuti mapato anopikisa ari muparliament that is MDC yavatsvangirai ne MDC yavanube nezanu PF dzinosanganawo pamwe chete nezeki vachitaura nyaya idzodzo dzemhirizhonga dziri kuita kumbunyikidzwa mavota slips saka vanomirira mapato anopikisa aya vari kurwisa zvakasimba vanana mwonzora kuti zvisaitike izvozvo zvisarambe zvichiitika uyewo zeki sekuzova kwedu kwese ane mutungamiri mutsva amai Chigumba saka tinotarisira kuti pamwe pada tichaona kuti zvichashanduka mumavhiki mashoma kana mazuva mashoma anotera asi chandoda kunyanya kukohomekedza ndechekuti zvinozivikanwa kuti violence iri kuitwa vanhu vacho vanozivikanwa vanenge vari munharaunda idzodzo zvinozivikanwa kuti mavota maserial numbers ari kutorwa uye anotorwa nevanhu vanozivikanwa munharaunda idzodzo asi hatisati tanzwa kuti pane munhu mumwe chete zvake akatorwa nezita rapi kana kuti akasungwa saka zvikaramba zvichidaro hatizooni goodwill inenge ichiitwa nevanotungamira
mukoma Chimugudu timbokubatai muromo zvishoma muri papo musaende kure tiri kudzoka kwamuri manje manje timbonzwa muteerera apinda muchirongwa kuti ari kuti kudii
aiwa ndiri pano
all right hallo
hallo
mukoma muri sei
ndiri pangu mapito
enyu mushe zita ndabata zvakanaka here hanzi Patina
Katena
aha mukoma Katena muri kupi kwomukoma wedu
ndiri kuchiweshe
kuchiweshe uko kwakadiwo kuchiweshe makanyoresa kuvhota here
zvese takapedza asi nhamba ndodzatikatorerwa
ko makanzi muuye nenhamba nani hanzi vachiti vanodzidadzei nhamba idzi
ndodzatinosenzesa idzodzo hatizeti kwadzinosenza kwacho ndokupi
asi handiti makanzwa vezeki vachiburitsa magwaro mapepanhau nemumaredhiyo nemumadandemutande kuti vanhu vasatorerwa manhamba aya imimi zvii zvamakaita kuseri kwekunge matorerwa nhamba idzi nekuti vakatizivisai mapurisa ari pedyo nemi
kana ukazivisa mapurisa hapane action yekutorwa zvinhu zvese zviri mumweza apa paika kungotaura chete kwatiri kuita hapana chinhu chinongobuda zvakatongoita zvakatongoenda manhamba zvakatongoenda zvari kuda kuita ndo zvazvingori rigging yacho yakatoita zvaukare hapatisina ona kuti zvinganzi kudii kana kuti paiaitwa maelection maelection akatoitwa akatokura
mataura mashoko akakura mukoma ko kwamuri imimi hakuna here vemasangano anobatsiridza veruzhinji vanoita izvozvi zvekutarisira kodzero dzevanhu nekudzidzisa kuti zvevoters zvinoitwa sei vari kutenderero vachisvika nekwamuri vekuti munogona kumhanyira kwavari munotsanangura zvamuri kuitirwawo kwamuri ikoko nekuti mapurisa ari kuudzwa asi haasi kukwanisa kukubatsirai hakuna here vamwe vemasangano ari pedyo vamakambotaurawo navo
kana utombomuziva munhu worudzi rwamuri kutaurira hatimbovazivaatataaona
aiwaisai
saka tiri kutaura kuti kuvhota kwakatovhotwa kare chasara kuverenga manhingi chete ndo chasara
aiwataura
tikadii tikadii apa takatopfuura kare nezvonyaya takatokanganwa kuti kwakavhotwa taumira marizao.
Tanzwa mukoma na uya mataura. Tinana mazvikokota vari kupinda muchirongwa kusvika chapera vachange vachizotibetsera kunzwisisa nekuti rairidza kuti zvinofamba sei muma situation akaita seamura. Izvezvi tine vamwe vatakabata parunhare saka munogona zvenyu kuramba muchidi muchiteerera tichavabvunzawo kuti vakande opfungwa dzavo pane zvamataura izvozvo.
Asi tibatsirei dai zvizhinji vanotibatsira vagone kubatsira kana achinzi maobserva ari kuuya ngavauyewo maobserva mamwe kune dzimwe nyika kwete kuti mungoita maobserva emunobatsira anhu vaiti kukauya yuropeni union kana kuti mhenu dzimwe zvingaito munge zvingabatsire nokuti ii haa taneta.
Aiwa, tinokutendai mukoma tanzwa zvamataura. Imi chiva ine zuva rakanaka, rambai muchiteerera muchanzwa dzidziso nerairidzo mbiri nhatu kubva kune vatakoka kuti vazotibetsera nasi.
Tinotendai maisei.
Zvakanakai.
So, Evan.
Yes.
Yes, amatata kuswa. Lapo mlalelo wetu kama la kungbani? Katewa.
Katena.
Ukatena, uya asho matoto uthi hey. Yazi le ndaba yahlupha kakhulu, le ndaba yobandlululo yendaba ye voter intimidation isaqhubekela phambili. Uyasho ukuthi hey madoda, even when you report uhambe emaphoyiseni uthi madoda hey lapha sebenze kanje sebenze kanje njengalokho okushiywe nge inhlanganiso ye Isaac kuthiwa amaphoyiseni they do lutho dololo nothing zero. So it just continues. Masizweke ukuthi umlalelo wethu osindebeleni uthini ubaba Magaya. Mnumzana Magaya unjani?
Ngiyaphila baba njani?
Hayi siphilile baba, usungenile kuhlelo phela.
Yebo.
So baba lamhlanje kuhlelo we're talking about iBVR mop-up exercise. Umbuzo wami wokuqala baba, usubhalisile yini ukuyova ukuze uthole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo?
Hayi, lo nyaka ngithethe off nje. Wona lo mnyaka ngithe yaqona ngekhoko umoya ngabhalisa.
Okay. So manje le ndaba e voter intimidation baba usuhlanganile layo na?
Personally angahlangani layo kodwa ngiyayizwa bekhuluma abantu ngokunenge indaba yesiyajeni.
Abantu babethini?
Kakhulukazi kono ukuthi ama slip or receipt lana abavota abaphalisa ngawo amanamba afunakala. Nxa besithi abanye sibaqa bathi hayi ibayenzela inhlelo ezilandelayo kodwa abanye bathi inhlelo ezilandelayo azilani lama namba lawana.
Manje baba awungitsheleke wena ubona ngani nxa abantu sebethatha lama slip bayenzani lama nombolo la?
Angazi mthatha ungaba ekhona loko okokwethusela because angila sure ukuthi inhlelo ezilandelayo zilani lama slips lama namba lawo unless singathola omunye wabo abathatha amanamba lawo bechazisa ukuthi bakwenzelani kodwa ke so far ngikuzwa rumali ngabantu abajajeni ukuthi abanye bathi bayenzela ukuthusela abanye basebenzela ukuriga abanye basebenzela inhlelo ezilandelayo so iqiniso likhona ngabe iliyazi ukuthi yiliphi.
Wathi ngibuze ngesikhiwa ke baba, when you've encountered these individuals ukhulumisana labo besithi hayi this is what they've encountered or this is what they've experienced, eningi labo keep saying ukuthi hayi these people are either part of or associated ngebandla elibusayo iZANU PF, has there been proof of that or are all just these just allegations flying left, right and center?
I'm not too sure about that because ngasizama phakathi ayi-3 omunye ekhuluma lokho. That's why ngingabe mhlambe sizwe ngomunye walaba abathatha amanamba ukuthi bona sebathini sizwe ngabo because kathi sizwe ngalaba abathathelwe amanamba laba abathathayo angezwa omunye abe esitsho.
Okay, hayi sikuzwile baba. And then umbuzo wami wokugcina, and then we might have to let you go baba. Do you have any advice for abontanga laba abangangabhalisi seeing as though uhlelo lolu imop-up exercise uzabe ugqiba ngolwesine?
Yeah, mina bengicebisa ukuthi ontanga even abantu abakhulile bantu bangobani olelungelo ungcono kabhalise sezo kaso kubheda umuntu angakhali ngokuthi hayi ukuthi ozibani bathe ise tekste ngabalashwe kakhulu ubontanga ukuthi eminyakeni eminingi abazijalanga ukubhalisa ngobuningi babo.
Hayi, sikuzwile baba Makaya, siyabonga kakhulu, bekuhle ukuba la uhlelo.
Okay, ranibongele kakhulukazi.
So Evans, wabanzwa kaba Makaya.
Vari kudikwa ba Makaya, ndangonzwa kuti Cause time guys, chinondivhara.
Oh, chinombokutiza.
Chindevele chinombokutiza. I never kune vamwe vakawanda futi vakavo vari kuteerera nevari kuona chinovanzvengawo futi. Vari kuti kudei ba Makaya
veruchinji vabatsiri. Mr. Makaya is saying that he personally has not experienced the voter intimidation. He has registered to vote. However, he has spoken to a lot of people that said they have actually gone through the voter intimidation. So I went to then go on and ask him and say, you know, a lot of people keep saying ZANU-PF this, ZANU-PF that, these individuals are ZANU-PF. He says, Buti, I don't know if it's ZANU-PF. However, that's what he's heard.
However. Exclamation mark. Statement. That's a loud statement. Aiwa. Veru zhinji. Tiri kufamba na cho chirongwa. Wari kwa kasia na siyana munogona kutibata. Tiri pa voazimbabwe.com. Pa voaindebele.com. And voashona.com. Pa ma page edu ese e Facebook. Tiri po zvakare. Ne kuti muti nzwe zvakanaka nemiwo mupinde muchirongwa tinzwe kuti vari kuti kudi mukoma chimukuti vachiripo here
usasekona
mukoma chimukuti muripo here
ndiri pano
regai timbodzoka futi kwamuri zvishoma shoma tanzwa mukoma katena vanga vachitaura apo vachiti ivo kwavari kuchiweshe uko hanzi izvoni vanhu vari kutorerwa zvitsamba izvozvo registration slips nemanhamba vakano mangara kumapurisa, hakuna chiri kuitwa nemapurisa, hanza hapana, hapana. Imimi sesangano rinomiririrawo vagari vemunyika, uye rinobatsiridza munyaya dzezve kodzero dzevanhu. Zvii zvamuri kuitawo, zvinoedza kubatsiridza vanhu vari kusangana nematambudziko akadai, asi vachishaya rubetsero.
Aiwa. Pakanaka, ndichati pane zvataurwa nayo Mr. Katena nezvazotaurwa nawo Makaya. Ndichaedza kuti pane zvese zvavanga vachitaura ndozama kupindura pandokwanisa.
Apindura izvenyu.
Asi chandinoda kukurudzira vateereri venyu ndechekuti masangano akaita sana na Zimbabwe yadzoka sezvandataura tane ma WhatsApp groups kuma provinces. Chataka kwanisa kuona ndiche kuti WhatsApp iri kushandiswa zvakanyanya muZimbabwe. Zvinova izvo zvekuti almost mukaenda almost every village. Munoona kuti munenge muine vanhu vanenge vatorimo vanoshandisa WhatsApp. Saka tikakwanisa kuti toshandisa mukana iwo kuti vanhu vese vari kuteerera vakaziva kuti kune ma WhatsApp groups avanokwanisa kupinda iwo vari munharaunda dzavo vanongobvunzawo. Zvinobatsira kuti information dzikurumidze kumhanya. Zimbabwe yadzoka takakwanisa kuestablish ndingati infrastructure pa grassroots kuti tiri kunzvimbo dzese mumaprovinces ese. Zvinozoita kuti information yatinoona imwe yacho tinoida kupfuridzira kumberi. For example, tikanzwa kuti kune nyaya dzeviolence tinokwanisa kuendesa kumberi kuna vanhu vakaita sana na Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Chovataura kuti pakati panzi paitika violence zvakamira zvakadai kana kuti pane vanhu varipo vanzi vari kuda rubatsiro. Vana na Zimbabwe Lawyers for Human Rights vanokwanisawo manje kuchine kuti ndo nyanzvi dzenyaya idzodzo vozvitorerawo voendesa kumberi vana na Zim Rights. Kana painewo zvine zvataurwa izvozvo zvema voter intimidation zvinenge zvichida nyanzvi dzinonyatsoziva nezvema elections wakaita sana na election resource center na ZESNI. Tinosvitsawo shoko ikoko kunana mukoma Tavanda Chinini wekunana ERC kuti ndo zviri kutaurwa zveintimidation. Saka paintimidation nekutorwa kwemaslips apa chandoda kunyanyoti kukohomedza kuvana weZimbabwe ndechekuti hazvi izvozvo chete kutorwa kwemaslips hakufanirwe kusvibisa vana weZimbabwe moyo kuti kwanzi maelections atorigwa. Hapasati pazikanwa kuti kutorwa kwakuri kuita kushashandiswa kuriga here. Saka chokwadi chichipo ndechekuti kutora kwavari kuita maslips inzvimbo yekuda kuchishidzira kana kuti intimidation. Asi hazvina basa nekuti vanhu vachazovhota papi. Musi pachazovhota vanhu serial number haitombodiwa, haitombobuda, haitombonekwa. Saka wanonga vazvinzwisise kuti namba inogona kungotorwa zvayo vanenge vachida kushishidzira vezano PF. Asi pavanozonovhota panongotorwa chitupa chavo nezita raongovhota zveserial number hazvitombobuda paprocess yese.
Mm-hmm.
Saka ipapo vanonga vapabatisisa nekuti ndonzwa vateereri vanobva kuti akuvhota hakuchatobatsira takupakatorigwa. Ichocho hachisi chokwadi nokuti kungotora serial number chete hakusvikuriga.
Right.
Asi kuti dziri kushandiswa for now dziri kushandiswa intimidation nekuti mm-hmm. dzinonyimisa vanhu chikafu nekuti mm-hmm. dzinonyimisa vanhu rice riri kupiwa nekuti dzinonyimisa vanhu mbeu.
Right. Mr. Chimutu? You know we have a whole bunch of listeners vasingataure chishonaka. Saka tachikumbira kuti mumbo you know dzokorora maondere nechirungu.
Okay. I'm saying because you know this issue of you know of voter slips that are being taken you know forcibly it's happening countrywide. Mm-hmm. It's happening all over, you know, in all provinces we are getting these reports.
Mm-hmm.
So I think what is important to emphasize is that taking the serial number on its own it doesn't amount to rigging of elections. What this amounts to is coercion and intimidation.
Mm-hmm.
So I think listeners have to really, really understand that they must not be demotivated just because their serial number has been taken, therefore I'm not going to vote.
Mm-hmm.
Voting process has nothing to do with the serial number that is going to be taken.
Mm-hmm.
So they have to understand it's something that is just being used to intimidate them, but on the voting day, no one is going to know who they have voted for. That serial number is insignificant when it comes to the voting process.
Mm-hmm.
However, I think what we are also pressurizing political parties is to make sure that in the negotiations they are doing with the ZEC with regards to that issue of intimidation, is also to try to make sure that the voting process itself will not have some loopholes. For example, there was an update from the Secretary General for MDCT, Comrade Munzora, that they are going to have their first meeting with the new chairman, Ms. Justice Chigumba. So it is also important that the opposition emphasize that they know where, you know, they have access or know where the election materials are going to be printed. For example, they should also know where ballot papers or the Kanban that is printing them and the process involved. They should know that it's very, very important. Secondly, they must also insist on external audit of the voters' roll when it's out. That is also very important because then they can see or try to verify that whether the numbers that were taken, there are going to be some double entries or there are going to be... So they can, if they must be a thorough audit of the voters' roll. But the important message here is that taking the serial number on its own doesn't amount to rigging. So therefore, people must not stop voting just because my serial number has been taken.
Thank you so much, Mr. Chimutu. Balaleli lapha limzwile umnumzana uVictor Chimutu. Uyasho ukuthi hey madoda, even though sebethathile amaphepha leni, ama slips lawa, akusho ukuthi ungahambi uyobhalisa, akusho ukuthi ungahambi uyovota kulumnyaka. Ngenxa yokuthi yena ubona ngani ukuthatha kwama slips lawa. Akusho lutho, kuyasho nje ukuthuse it's scaring abantu kuphela. So madoda lingasabi, limzwile umnumzane Chimutu. Kodwa wathi ngibale umlayezelo la ekhasini lethu ku VOA Studio 7, ngibona ngani ikhasi lethu le VOA indebele ele Facebook is down. Umnumzana uNoyo Maphosa uyasho ukuthi mina ngibhalisile izolo bese ngisele bakithi. Hey madoda, no siyabonga kakhulu. Please kuthaza abanye abontanga ukuthi bahambe bayobhalisa. Edward Chamuno We are abuzi kuti how would that number affect the voting since we will use our fingerprints? Isn't that just a way of intimidating people? Bona ngani uEdward Laye uyavumelana lo mnumzana uChimuthu.
Exactly.
Exactly.
Ndonya yavakutaurwa kayo imanje.
Exactly. Right. Wathi ngibuze umlaleli wethu ngibona ngani silo umlaleli uMandla Nkosi Siwela. Baba Siwela unjani?
Ngiyaphila Michael kunjani
mfowethu? Hayi siphilile siphilile baba usungenile kuhlelo siyakwamukela.
Ye ingakakhuluma okuningi ngithanda ukuthi ke ngicelele ingincedise ngijana ke ngithe sithi ba Mike wabe uthathe phela ama-details ambi lokugwale ndibhale yami visual impaired teacher bale inovel ebhale isitayitle yangikhona ithi labo ngabantu they are also people ngithathe ke abantu abagogekile they are also people. Okay, coming to my point ye lapha indaba zezethi you see abantu laba bezethi kumele beconsider abantu abangaboniwe at full strength ngoba yabona ilang icomputer language yena kumele sibe yazi. That's why I'm saying ukuthi hey abantu abangaboniyo nxa bengafaw abantu abagogekile enhlelweni lezezini right now akhezi asikwazi ukuthi-ke i-bray language izithi observed sikwazi njani ukuthi sizavotela ubani njalo ozasincedisa ngubani yabekwenzile yini. So we have a challenge. We need to sit down ama stakeholders. We are part of the human race, we are part of the society, can contribute to the development of the nation. So ngibone ngani kuqakathekile ukuthi i-bray language ibe khona mhlawumbe batshela abantu bezethu ukuthi abakhathi abanye abantu abanjengathi abangaboniyo who can help ukuthi ngifake i-talking system i-computer language. See we have ama-softwares akhulumayo angasincedisa and each abanye babo kwaphaa kwizethu nxa ngabafaka ke futhi singene kwi-computer khona basoze beyenelise abafisi that attitude should go away.
Siwela ngempela yazi you brought up a very very important point siyabonga kakhulu Siwela. Kodwa ungakahambi
Mr. Wobe khonapho.
Angizwanga.
Can I get something?
Sure. Qhubekela phambili baba.
Okay. Okunye bengisithi mina I want to urge the opposition party. Ama opposition groups that would know. Kumele bebe le policy yabone ukumonitor and bebe ne know-how yokuthi bazazi into zamakhompyutar ukuze kube share kwizinto lokho. Then on the other hand. Ngithanda ukuthi-ke kuba kuRobert Mgabo osowaphumayo kwaba ngumnyama umuntu omdala kwakumele vele a-resign masinya sinifisela okuhi yasingizeke lapha likhuluma ukuthi kusevile i-political party entsha bengifisela ukuthi njabo umdala uya-resign achiyani lapho I'll be happy if he's grooming a youthful leader. See we need a new blood e-Africa. Ngiyathaba futhi ngibona uba kumnankagwa esithi khona ule democracy okuxoxa nama-youth nabe kade kuyimuba kumnankagwa bengizabhala i-map yokudinga ama-youthful leaders sibanjeni sizinkuzano p f nge-mdc ngemthwakaz abantu abatsha bring ilizwe leli kuma-new reforms.
Kodwa baba Siwela bakhona phela abontanga abaningi abangena kukhetho oluzayo ungakhangela kulo Vimbayishe Mshwaburi uFatsaye Mahere baningi vele abasakhulayo abakhangela ukungena abalesifiso sokuba yisiphathamandla.
Yes, I think that is too excellent. We need more. I think they are very good. I wish them the best. Lastly, Mr. Wobe, ngithathe ngisho njengomuntu omutsha ongaboniyo bengifisa ukuthi you know mina if I was the leader of this nation there was one thing that I was going to do. Kule ishu leshona ihlupha indaba yethu yegugrawundi le indaba la kumele ikhulunywe transparently with a clear mind kuzwanwane. It was during time of war bakujoshua nkomulo bakumgazi engazwanani that is normal in a war time but now kumele kube le-drawing table ukuthi-ke ama-development reforms abiswe ilizwe lonke then okwakucina mina into ama-tribes iyandihlupha kakhulu kathi izimbabwe why is ithiyalwa nganto zama-tribes izange it's a nice country with a rainbow system inama-tribes amaningi so mina ngakade kuyimuka umnankagwa bengizatshintsha i-constitution khambe nelokuthi itshintshwe yibe sengifaka umthetho ukuthi every political party ezangena next time njengoba sokuke wabusani besishone next time kungena amakhalanga next time kungena amavenda I think yinto ezasenza ukuthi into leyo iphele kutshintshwane kube le circle ukuthi lese uba uhobe ule-political party yakhe this time nxa ucontesta visa i-candidate esitongeni MDC visa esitongeni nube visa esitongeni I think this thing will help us next time kube amavenda next time kube because we have 16 tribes in Zimbabwe so kumele kube le-rotational system kuzinto ama-tribes all tribes are very important. Thank you very much.
Hayi siyabonga Siwela. Yazi engiza kwenza ngiza kudinga ukuze singenise kuhlelo kumsakazo wethu we Studio 7.
Thank you very much my brother.
No problem Siwela. Siyabonga kakhulu bekuhle kuba la ukuhlelo baba.
Hey.
So amunzwa kavasiwela.
Ngimuzwile.
Umzwile kahle.
Hayi ngimuzwile kahle.
Uyihlabila ngithi.
Eish.
Wazochazisisa.
Unozilanda nyatsonzwisisa kuti mhm.
Right.
Kune vamwe varume kunzoko varikutaura nawo isinganyanyi kutaurwa mazuva ese nevanhu asi vane mapointa avataura anofanirwa kuti vari kunze uko nevakuru vanzwisise.
Right.
Mm-hmm.
Mr. Chimutu.
Mhm.
Vachimuti mchiripo here?
Ndiripano.
Right. Our past listener, Uwumandle Nkosi Siswela, brought up something very, 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 very important.
Uh-huh.
The disabled people. How are people going around incorporating them in this very, very important exercise that's going on?
Mm.
Yes, that is a very, very important, you know, section of the society that, I mean, we always... you know, must think of, but unfortunately, like he correctly pointed out, this section is always, or cluster is always left out.
Mm-hmm.
But in Zimbabwe, for example, we have got a coordinator
mm-hmm.
who is responsible for that cluster, Naspa Manyanya. So she's very active, you know, in that cluster. And what we are doing, or you know, when we were coming up with our flyer, because we know it went through an extensive, you know, grassroots consultation for about 6 weeks before we came out with the flyer that we are using now. And that was one of the most important issues that came out. You know, the issue of coming up with special or some polling stations, you know, that are friendly, you know, in different areas. So it's one of the issues that is on our flyer, one of the issues that we are pushing for.
Mm-hmm.
And it's also one of the issues that we try to encourage, you know, different political parties to address. But is there political will? That's the question. You don't see politicians, you know, getting excited with those issues. So we still find that in our society in Zimbabwe, there's still a lot of marginalization around you know, certain groups of people who are in the periphery or considered to be in the margins of our society. I think it's something that, you know, we have to address a lot. But there's also, you know, an organization, VSET. I think, you know, VSET is one of organizations that is also working with that cluster. And they are doing a lot of campaigns and meetings. So when it comes to that cluster, actually, I think VSET is one organization that is doing some fantastic work around that. But are we going to see some polling stations or that are going to be friendly with some ram, for example, wheelchair ramps or, you know, those voting braillies? I'm not so sure that we may get that, but it's something that we have to continually push as civil society and encourage politicians to take note of that, because that is a very significant, you know, part of our population and part of our people who must also actively participate, you know, in our political processes.
Vachi Mugutu, pane nyaya imwe panapa yandinofunga kuti inoda imimi zvakarei. Takazoti here isusu diaspora vote yakafa yakaload.
Now I think on this issue it's quite interesting and I think it's also good that you have brought it up. When President Emmerson Mnangagwa was in Davos,
mm-hmm.
He was asked this question about diaspora vote, and his response, I think you may say that maybe it was not quite honest or it was a bit deceiving, because he said the diaspora will be allowed to vote. So it may be that he answered that, you know, when you can go to Zimbabwe, you are allowed to register, and then you can go to But, I mean, when a president or is asked that question and then his answer is yes, they will be allowed to vote, you would then assume that government is going to facilitate that, you know, diaspora, you know, people in the diaspora will vote in their respective countries, for example, in embassies. So I think the government of today, or at least the government under ZANU-PF, they are not so much willing. There's no political will to include, you know, the diaspora people to vote. And I think this issue was raised last week in one of your programs. And I heard Paul Mangwana, you know, of ZANU-PF addressing this issue. And his scapegoat was that because the opposition or MDC once advocated for imaginary sanctions or, you know, these travel restrictions. Therefore, it's not in the interest of ZANU-PF to give people in the diaspora a vote, because ZANU-PF will be at a disadvantage because some of their leaders may not be allowed to go and campaign, which is not a very strong argument anyway, because they have their own representative wherever they are. So there is no political will, but according to our constitution, every citizen of Zimbabwe has a right to vote, and the government must facilitate that. I think, you know, I was reading in the news, and it was, I think it's Russia who was facilitating what, about five people, you know, who are kind of in one country in the Middle East, so that they will participate in elections or they will vote. So you see how important it is for other countries. Rwanda also did the same thing. And I think Zimbabwe, especially at this juncture where we have a government, you know, that came through a coup, not coup, where we really want all Zimbabweans to participate. I think it was very, very important for President Mnangagwa to open this opportunity. And let me also emphasize that it's not about cost, because if the people in the diaspora are said that they will be allowed to vote, then who knows? People in the diaspora themselves may organize themselves, you know, to, or they, you know, they may sacrifice to travel to embassies, you know, close by, and facilitate the costs around voting. So I think it's an opportunity that must be opened, but we see a lack of political will from politicians.
Thank you so much, Mr. Chimutu. Madoda ngiyezwa ukuthi silomlaleli uNtungamile Ncube. Ncube, Ncube, mfowakababa unjani?
Hayi,
siphilile. Ngibona ngani ukwele South Africa ngizwa?
Yeah, ngikwele South Africa.
Right, awungitshele ke Ncube, njengoba ukwele South Africa, usubhalisile na ukuvota?
Hayi, ngisabhalisanga mina. Kusho ukuthi isimo sakhona sayisa ngisafika ngisabhalisile ngisekhaya nje, angizange ngisathola ngithole belaphele ngisho ukuthi angizange
ngisabhalisile. Hayi, kubi madoda. Manje njengoba i-mop-up exercise isifika emaphethelweni, yebo isikhathi sasekhona, ukhangelela ukuthi uzagoduka na ekhaya ukuze ubhalise?
Ukubhalisa, hayi, kusela kubhalisa. Ngono libhalise, ngoba mina ngabona ukuthi
ngicela utshethe kancane bhuti, ngicela utshethe kancane, awuzwakali, i-network ikhanya ngani iyahlupha, ngicela utshethe kancane.
Okay.
Right, ukuthini?
Ukubhalisa ngisoze ngisakhona ukuthi ngibhalise, ngoba isikhathi sengingaselazo ukuthi ngabuyela futhi uyabhalisa. But hayi, abantu abasemakhaya bezama ukubhalisa, ngoba abantu abaningi abalandawa nje lokubhalisa vele.
Manje kuyini okwenza ukuthi abontanga babone ngani akuqakathekanga ukuthi bayobhalisa?
Hayi, sometimes ngiyangicabanga ukuthi ukwenza ukuthi khona abantu bangashesha ukuthi bephakame masiyo, ukuthi abantu endaweni eziniyani abakube namarali, ukuthi sethini uma kufika namarali abakhona ngamawadi, abantu babizele endaweni ezikude, akula bantu abangena emphakathini hambe bebatshele ukuthi hayi abantu abazama ukuyabhulisa, but izinkungekengala ukuthi behambe bebhalise bekuvota, ngoba abanye basathemba ukuthi ngoba bangezevote, so babecabanga ukuthi bazofika bevotela phezulu. Abantu abaningi abakwazi kumele bebhalise kufana lalezi.
Njengoba ushilo wathi abanye abakwazi, uyabakhuthaza na ukuthi bayabhalise?
Abantu bebakhuthaza vele eziwe ukuthi abantu abazama ukubhalise bekuvota phezulu, abantu bafuna okufanayo vele, umuntu be-understand umuntu.
Tavaruza.
Ya, akazi
kunzika zvakanaka.
Akazwakali kahle. Hayi, Ncube ngiyabonga kakhulu, ubuke ngazwakali kodwa bekuhle ba lawo kuhlelo baba.
Okay.
Right. So Evans, what I heard from Mr. Ncube was he was saying, seeing as though he's based in South Africa, unfortunately he hasn't had the opportunity to go back home to register to vote.
Mm-hmm.
You know, like you had said earlier on, kuti one, you go back, you register, you go back to work. Or the two, odzoka zvakare, order of water.
Time, mari, ma off days, ma leave.
Exactly.
Uno izvanya.
Kadudo zvazvitotaura munhu achiti aya omana zviri kutomunetsa.
Zvinonetsa. Zvinonetsa. Amen.
Hanzi tine umwe mumuterere.
Pane vanhu zvakare.
Baba Nkomo.
Ehe.
Yeye ndani.
Ah, spilile baba wenu njani?
Ayo pela mini.
Ungapi kwangkhona baba emhlabeni?
Yese Joburg.
Eish, egoli namhlanje. Ngathi khanya ngani igoli yachisa namhlanje. So baba Nkomo uyizile indaba ekhona, we're talking about iBVR mop-up exercise. Usubhalisile na ukuze uyovota kulumnyaka?
Mina vele ngingavota vele sifika lozi ngelamhlanje leke vota. Into engingayi-advise abantu base-South Africa, asikho bebo esikhala singaphandle, asambeni sirejista, ukukhala singaphandle kakusizi, asambeni sirejista, esiphumeni e-South Africa silo lizwe lethu, asambeni sirejista. Then we bring issue about the interest of the government. But we are politics. It's a right. Outright, mark my words, asila wina ngo 2018 outright go presidential. Agako president oza wini lizwe lero. Kuda wale inclusive government.
Yes, man. Umzwile Evans.
Nyamuz.
Unkomu yashu kutuza wale inclusive. Yes, man. Ay, komu. Ay, siyabonga kuti. Oti mbuse, njengo ba sekuselele 2 days upela. Uhlelo, imopap exercise, izabe kriba ngolwesine. Nga usitu wena, angitu mshilo wata uka palisi. Oh, what a chest of dala. Oh, manje uyabakhuthaza na abontanga ukuthi bathathe leli thuba ukuze bayobhalisa, especially now that the mop-up exercise is coming to the end. Yebo, bazaba le chance yokuthi bayobhalisa kodwa kuzaba nzima.
Ya ontanga bethu abaningi uyabona ukuthi bazwe ngesikhathi esibi, abazange bathola ama-workshop e-politics. Bagcwele kakhulu etshwaleni, entweni ezimbi, idenge eliningi esiyibona ekhaya lakhona la. Yibo abazayenza vele singawini ngoba sebabuya lapha e-South Africa, especially iningi la. Noma uyitshela ngokuvota, i-give up. Mina yabona ngumuntu lona othi ngiyakuthemba and angive up empilweni until ize ngiyekufa. Akula nto eguarantee one day izanu iyavuka ingekho khona pha eZimbabwe. Abantu bakhe sisukumeni siyevota siyeke lokwaleke sidela maningi amadidekho esiwabontiya agcine ephuma ekugcineni. Akula nto eguarantee izanu izophuma kuphela.
Nkomo siyakuzwa baba, bekuhle ukuba nawe kuhlela.
Akula I outright winner ngo 2018 akekho umuntu ongupresident lapho ozawina lapho i-election le. Mark my words, iphikile uyizale
baba Nkomo, by any chance are you a prophet?
Ama-political amaningi next year.
Ngithi by any chance are you a prophet? Ngithi by any chance are you a prophet?
Mina ngikhuluma njengomdala uJoshua Nkomo. Konke ukukhuluma ukuthi kusenzakala namuhla. Because ithi ukumakhe ungakulahli baba. Konke uzokutela after election. Ngakho umuntu uyawina election leyo.
Hayi, siyabonga Nkomo. Bekuhle bani kuhlelo. Siyabonga kakhulu futhi.
Okay.
Right. Wamunza kabangu.
Bari kuti vangoma.
MVP pa Asterix. Vaisa kuti ayo. Apana and the election iri kuya. There is no clear win.
So azvi winike.
Hanzi hakuna.
Chino hachisitoreka.
Pachaiswa cake vachashare. Half. Imitora yako imotoroko.
All right.
Waita inclusive government.
Aiwa maonera.
Maonera awo.
Hazvina kuipa izvozvo.
Right. Saka ini ndinomubvunzo for unomuterere.
Pane muterere ari
pa. Aiwa muterere first.
Asi nhasi hatina kumboverenga kazviri kutaurwa nevanhu. Rega timbotora muterere, all right.
Aiwa verenga first.
Tutanga taverenga.
Facebook first. Tutanga na ku Facebook.
Pasina number. Facebook ya rikun jenga jenga. Rega tita ura nemtere.
Ura nemtere.
Mukoma Arnold.
Hello.
Hello, magadi zenyu.
Magadi.
Kaya wa istino faras. Muri kupi kumkoma. Anzu muri Johnny gani?
Yeah,
in Pretoria. Aha, in Pretoria. Zino you know, ere kuvota.
Kuvota and you know, you're a little bit of a race.
Rini, Makwasara Mazla, my virgin.
You're a little bit of a race. What made you wait to meet last minute to your reza? Come, Kashika, what is that?
I want to do it.
Yeah, I was done with this another Munica Mopango Gudor in Mugu.
Zamaita was Z Merano Nezazo, Kutimiedze, who won out Damzigue Ransgui Quaere, Nevakuru, Mapurisa, Canavim Tem.
I said to the Gundi and the Gibi Munu, 40 moon, Ekakoja Munanofango, Japan of 40 as a Gazi, Nipi, Nipuru, Fukutin, Bibitin, Romu, Baturipi. Kutandisa poti batu rakati zaka ningawa nitikafa zwa tinga shukuru zirimu.
Anditika. Mashoko enyo amunga yeah. Dogu kuru zira vamwe. Lasati vanyore sasemi. Ne vamwe watotanga zwe kurova na izutaka teresana nisaru zo ziriku uya izinde api.
Ah, mashoko wa unde kudongo tui hapana pulani. Ngava dongo ite wango ite zozo. Shuriku kuru zigo. Kana nukuti hapana kana kasa dongo ite zozo muna no dongo roho.
Murukuti iko mukoma murukuti vanhu ngavarowere murukuti iko ini
Andisi kuti vanhu ngavarowe hazindiri kuti vanhu vanofanga kungoita zviri kuda hurumende iripo izvozvo kuti hapana chavangakwanisa kuti iye munhu anga inda kunovhota okona kutaridza vanhu vari kuda kutaridzwa vacho unodongo vataridza kuti hapana chekuita
Asi wakavezeki vanotungamirira sarudzo nekudzitarisa vari kuti imhosva inosungisa kukumbira vanhu kuti vatore mapepa.
Sarudzana iri mhosva inosungisa munhu vanhu ngavasungu vari kuzviita zvacho izvozvo.
Mukoma Arnold ndakutendai nekupinda muchirongwa tanzwa zvamataura. Mwa nizu la rakanaka, dai.
Mwa nizu la mangwano.
Rakanaka, dai.
Shab.
Alright. Iwe. Mwa nizu la mkoma Arnold.
Natopero wadebazi. Natopero wadebazi.
Anzi na mkoma Arnold. Chero za zaita brugwa rebenzi. Kana wanu wajiro wangawa roo. Kana wanu wajito ita, angawa tuita za waneita. Zulugudi wane urumende. Paka o mamu na mamai. Maonero awa.
Maonero awa.
Yee, atinga wa shori. Nungo tere rasi. Regati mboti ma comments mashoma nguwe ya disati ya pera nae Hansi na wa Anderson mutakuvaka. We are watching from Maun in Botswana. Tineva mwewa tsamwisi variku Pretoria. Dennis Muboni loud and clear. Pel Chiweshe, we are tuned in on the BVR conversation. Hansi utini my
sharp.
Yeah.
This is a pet. This is sharp. This is nice.
Misuru Wimbo. Loud and clear. Pre-D boss danger zone. And sorry in the pinda name mistake. Ha. Maita mistake ya kanaga mkoma na uti masanga na ninyadza kanaga. Indai mno nyoreza kufota. Shupikai jaya chaya. Ndrikuona nemi. Suu chiwesh. Ndipelo wanda kutokura. Suu murere kwa. I'm watching with you. Samuel Danisa Mpofu. Vanyora nechurungu.
Botswana.
Hansi. I think those in South Africa, Namibia and Botswana should be assisted to register by having registration offices at the borders to avoid traveling long distances into Zimbabwe. Varukuti iwo varikunyika dziri pedyo vana South Africa, Namibia ne Botswana ngavaisirwe ma voters booth pedyo vanonyoresa kudhuze nekuma border ikoko kana kuvota ngavaisirwe futi kudhuze nekuma border kuti kufamba famba kurege kunyanya kuwanda pavari
abantu banakatazekile. Right. Wathi ngibale la imilayizelo engenayo ukhumbulani Ncube uyasho ukuthi watching from Botswana siyakwamukela kuhlelo ukhumbulani uEdwin Tshamuno uthi how would that number affect the voting since we will use our fingerprints, isn't it just a way of intimidating abantu? UDenford Chitongo uyasho ukuthi network problems madoda ukuthi akuyanetha. Israel Makaza uyasho ukuthi it does not work with the serial number of a voter slip, which was the whole thing. It serves as a biometrics. Biometrics refers to the characteristics of an individual in his physical state, which are no one has similar physical features with anyone. So yeah, sure. Umnumzana Israel. Uthi lingasabi madoda. Even bangathatha lama slips, which are njengoba disebenza lama biometrics, ama physical features, iminwe, amehlo, iface. Hey, nimusha. Ubrek Patswell. Berikunash. Uyasho ukuthi watching from Wolves Bay, Namibia. Sakwamukela kuhlelo. URichard Phiri. Uyasho ukuthi watching you from Mberengwa West. All Zimbabweans. Uyabakhuthaza ukuthi niyobhalisa ukube livote. Uphinde wathi, I love my country, Zimbabwe. And now is the time to build. Yes, man.
Tine mumwe mtere rikari bachirongwa. Nguwa edu ndo ya kuda kuzopera, anditi?
What's the matter, seriously?
Alright. Mkoma Jerry?
Hey. Magadi iwe.
Ai, watino fara isu magadi iwe mimi?
Hai, tine simba.
Kurise iko kunembu dzia, gokwe senda uko. Mkoma na muri kure.
Hai, anditi zio, zote ainko nyore sati ki nanga kuno sarenda mari. Siti zio, ata uko, bye bye.
Ko, iya iti musu.
Kwa peja ure, jesu, kwa inanga kwa sabuku.
Iye sabuku aitsa nangura here.
Ndona sekuti nzira dzekusitidzira. Iye kuti sese zvakataura vachigumba kuti kana vanenge vakisidzidzi vangavave kumhangara. Ndotoona kuti nzira yekuti ukanovavudza vouya kwauri kuti vozovudza kuti ndiye akachinjeka.
Aha. Saka imi kwamuri ikoko. Vamwe vamugere navo munharaunda vari kuzvitambirawo sei izvozvo. Zvii zvamuri kuita kurwisana neizvozvi zviri kuitwa izvo.
Hai, kurwisana naizvozvo zviri tiri kuzama kuudza vanhu kuti hapana semataurira aita mutauri uyaya wekuti hapana nzira yekuti unombozikamwa kuti warejestira wapotera nhingi inzira yekusisidzira chete.
Aha.
Ndo maudzira ati kuita vanhu iyaya.
Aiwa mukoma Jerry, tinokutendai, nguva yedu ndo yaakuita jerasi, asi tinoda kutendai nekuti mapinda muchirongwa mukava nesu mudzoke zvakare mumazuva anotevera nayo. Tinokutendai mukoma.
One more caller. One more. Ndizokutsisirawo mbonisi munyoni. Ngiletsema munyoni. Mbonisi ngiyakwa. Oh, moyo. Numzane moyo, unjani? Hayi ngiphilile. 30 seconds baba usungenele kuhlelo, yini umbono wakho ngodaba lolo?
Hayi aluza kuphelele ngirade ngikhipha ngalo kodwa inkinga edlelane nayo lithi asithi siyavota nje ukuzivotela abantu ngokuqala nje ngoba manje abantu abezwana amandebela amashona bayaxabana bona kodwa kodwa mangabe singasala nje sithi thina ngokuqala limithi indaba le yamathayi sithi play one maybe.
Ah, moyo ngiyabonga kakhulu isikhathi du yiso sesibalekile kodwa bekuhle ukuba la uhlelo.
Angibonge ba.
Right. So Evans.
Nguva yedu ndo yati.
Let's give Mr. Chimutu one more
Chimutu and it vangu to wrap up ka last kick.
Yes, so I think what is very important about this whole process is an issue of reforms. We want to see the public media. Opposition should also get space. It's not happening. There are a lot of rallies that are going on. We don't see them on ZTV. We have got repressive laws like COSA and AIPA. These things does not need 100 days for President ED. It's either to start the amending process or to repeal them. So this is something that is urgent. Also, because of intimidation and coercion, foreign observers must come very early to Zimbabwe because already intimidation is going on. So rigging is not about only when on the voting day, but it's already going on now. The process is in. But the last thing, Chekupedzira, ndechekuti namba dzenyu kana dzikatorwa haisati yava rigging iyoyo kana kuti muchamusabva maregedza kunovota. Iyo it's very important. Ngatirambe tichitaura that message again. Kana namba yako yatorwa uri kungoshishidzirwa. But you can still vote.
Ah, vachimutu. aiwa tinotenda zvikuru nokupinda muchirongo mukoma nguva ndiyo yato tiza mana madota bekuhle uba lani kuhlelo isikhathi iso sesiphelile isikhathi du kodwa lingxoxo ngiqhubekela phambili layo on Sunday kuhlelo labasakhulayo you will hear the same thing nxa lifuna ukwengena sithumizele umlayezelo ngo WhatsApp madota ntsakazo omuhle okhulumayo ngumayikhobe ngilale
Tino kuoneka yoni mufaro inindini Evans Zininga. Toti, bye bye. Tusangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.